Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu Gunyana 18, 2024.
Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
America inoti yakazvipira kuramba ichibatsira Zimbabwe munyaya dzezveutano.
Hurumende yoshorwa nekuda kumanikidza vanhu kubhadhara residency ZBC.
Vakawanda munyika vanoti vane chivimbo chekuti chizvarwa cheZimbabwe Lenmo Jonasi anokunda makwikwi eAmerica has got talent.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mumiriri weAmerica muZimbabwe, amai Pamela Tremont, vanoti vanofara kuti nyika yavo iri kukwanisa kubatsira Zimbabwe mabasa ekurwisa HIV AIDS nemamwe munyaya dzezveutano. Mutori wedu wenhau Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Amai Tremont vataura mashoko aya kuvatori venhau pachipatara chikuru cheMpilo Hospital apo vange vachiona muzinda unovhenekwa ropa kuti rine utachiwana here kana kuti kwete kana kuti HIV laboratory. Amai Tremont vati nyika yavo inoisa mari inopfuura mamiriyoni mazana maviri muzvirongwa zveutano muZimbabwe.
Testing for viral load, especially for people whose treatment may be failing.
Ongorora huwanduwe utachiwana weHIV mumuviri kwakakosha zvikuru kunyanya kune avo vanenge vave kusangana nematambudziko pakurwisa utachiona uhu uye kuvana vadiki nekuti kunobatsira kuti Zimbabwe isvike pachinangwa chekuti HIV AIDS isaonekwa sechirwere chinoramba chichisungurudza veruzhinji gore ra2030 parinosvika.
America kuburikidza nebazi rayo reCenter for Diseases Control ichibatsirwa nehomwe yePresident's Emergency Plan for AIDS Relief kana kuti PEPFAR yakatenga muchina mukuru wakaiswa pamupilo unoita kuti kuongororwa kweHIV kuitwe nekukasika uye chipatara chemupilo ndicho chimwe chenzvimbo mbiri chete dziri munyika dzine muchina wakadai. Muzinda uyu unoshanda nezvimwe zvipatara nemakiriniki zviri kuchamhembe kwenyika kusanganisira makiriniki emuguta reBulawayo. Mukuru weHIV Laboratory pamupilo vaJohn Chitumbura vaudza Studio 7 kuti muchina wave pamuzinda uyu ndewemhando yepamusoro uye unokwanisawo kuongorora gomarara rechibereko kana kuti cervical cancer.
Tanga taiva nemishina yaiva mudiki yaiita maspecimeni ari kuma250 pa8 hours dzedu dzokuchaisa nadzobasa. But iko zvino muchina watinayo iyi inoita churu nemazana maviri namashanu pazuva rimwe rega rega. Saka tava pamusoro. Marizauts edu taikwanisa kuti tipe munhu kuti abatsirwa agonorapwa papera mazuva 14. But iko zvino takumirira mazuva mano mwe chete.
Kunze kwekubatsira nehomwe yekuti muchina uyu uvepo, muzinda weAmerica unobatsirawo nehomwe yekuti ugare uchishanda zvakanaka pamwe nekugadzirwa kana uchinge wafa uye kuongororwa kwemuzinda zinda uyu kuti uve nemagwara anoratidza kuti unoshanda zvinoenderana neInternational Standards Organization. Mukuru weMpilo Hospital Dr. Narcissia Stranga vanoti izvi zvakakosha zvikuru.
Zvakuitika mazuva anaya vanhu vakuti hatingoregerai kungoita zvino tichingokunguruka kunge drum kana kunge dombo, hatipoti tichiwana mamezure nemaindicator anoratidza kuti zvinhu zvatiri kuita zviri paInternational level. Saka vanoitwa mainspection worldwide vachiona masenzero ari kuitwa nemadelivery ari kuitwa zvinhu ndo zvinozoita kuti nzizvo aiwa mastandards enyu anoenzana kana dai neBotswana kana neSouth Africa kana nedeveloped countries tobva tapuwa certificate.
Mukuru weLaboratory Services mubazi rezveutano Dr. River Simbi vati vanofara zvikuru nerutsigiro rwuri kupiwa Zimbabwe neAmerica vakatiwo zvakawanda zvinodiwa pakurwisa HIV zvave kukwanisa kuitwawo kuzvipatara nemakiriniki akasiyana-siyana munyika, kwete kungomirira zvipatara zvikuru chete sezvaichiitika kare.
Izvozvizvi even maprovinces ese, madistrict nemamwe marural health centers akushandisa itinoti mapoint of care, tuma machines tudikidiki tunogona kushandiswa paclinic, so that panouya vana mai vanenge vakazvitakura vaya vekuti vari kuda maresults ipapo vanogona kutestirwa ipapo, then result yotobuda in 15 minutes.
Zimbabwe ine vanhu miriyoni nezviuru mazana matatu kana kuti 1.3 million vari kurarama neHIV AIDS, uye zvikamu zvinopfuura makumi mapfumbamwe nezvishanu zvevanhu ava vari pachirongwa cheantiretroviral therapy. Amai Tremond vari kushanyira zvirongwa zvakasiyana-siyana zvinotsigirwa nehurumende yeAmerica muBulawayo, uye nemusi wechishanu vachange vari kumatobo. America ndiyo nyika iri pamberi mukutsigira zvirongwa zveutano muZimbabwe, uye yabatsira zvirongwa izvi nemari inodarika bhiriyoni rimwe chete remadhora ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Danho rehurumende rekuda kumanikidza vanhu vose vanenge vatenga motokari dzine radio kuti vabhadhare resonance reZBC riri kushorwa nevamwe munyika vachiti kutyora kodzero dzavo, uye kuda kuvamanikidza kunzwa nhau dzakarerekera divi rimwe chete zvinotyora bumbiro remitemo. ZBC inogara ichiendeswa kumatare nevanopikisa, ichishorwawo nevaongorori vesarudzo, ichipomerwa mhosva yekurerekera kubato reZANU-PF. Asi inoramba mhosva dzairi kupomerwa idzi. Nezuro gurukota rezvekuburiswa kwemashoko Dr. Jane Van Muswere vakaudza vatori venhau muHarare kuti dare remakurukota ratambira bhiri rekuti padzikwe mutemo wekumanikidza vanhu kubhadhara maresinesi vasati vapiwawo maresinesi nezinara kana nemakambani anoita zvemainsurance dzemotokari. Asi vachipa pfungwa dzavo, gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vashora zvikuru zviri kuda kuitwa nehurumende izvi.
Izvi zvisina kunaka zvamuchose, nekuti zviri kufosa vanhu kuti vabhadhare yatingati for service yavanenge vasingazowani kana vakatenga kana mota inenge isina radio yacho. Izvi zvinotadza zvikare kuti hurumende inenge ya desperate kuti iwane mari nematanho amwe asingakodzeri, nekuti hazvinyatsokuva nemusoro kuti munhu ave achifosekedzwa kuva achitenga license yeradio nyangwe mota yake isina radio yacho.
Inyaya yekuti vanhu vangakwanisa here kuenda kumatare kunopikisa?
Mutemo uyu uri kuda kudzikwa, uye unokwanisa kuendeswa kumatare kana wadzikwa, because chiri kuitika apa ndechekuti the criminal offense yacho ichava ichikonzerwa nekusatenga yatingati license in terms of the bill, because kana yadzikwa mumutemo it means kuti wakutoita mutemo wemuZimbabwe kuti kana usina license iyoyoyo unenge uchipara mhosva.
Asi kave hurumende vanoti ZBC ndehurumende, uye hurumende inorarama nemitero inobhadharwa nevanhu, nekudaro panenge pasina kachakaipa kuti vanhu vabhadhare mutero iwoyo.
Hongu ZBC it's a state institution ayo, but azvirevi kuti munhu angave achifosereredzwa kubhadhara mutero weproperty yaasingave achiona.
Ko, zvavari kuti vanotsvaga nzira dzekuona kuti mota mako hamuna radio zvinokwanisika here?
Zvinhu zvokuti zvinokwanisika hazvo kuva zvichiitika, nekuti kuda kana vachitaura radio, maybe radio yavari kutaura iradio isiri yatinoziva, but pane dzimwe mota dzitori na radio idzodzo kana dzisingatova neradio. Ende futi chitatsawo zvekare kuZimbabwe kwacho havangani vanhu vangave vachiteerawo zvezbc yacho.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vachitaura vari parunare vari muno muTexas muAmerica.
Zimbabwe vanorwira kodzero dzevakaremara vanoti vari kurwadzikana zvikuru neuwandi huwandu huri kuramba uchikwira hwevakaremara vari kugara mumigwagwa yemadhorobha nemaguta vachikumbira rubatsiro. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wekurengo mine amai chetai munharaunda avo vasingaoni vanoti vari kuita zvekukumbira rubatsiro kuitira kuti vaunganidze chikafu chekuriritira mhuri yavo.
Ukagara pamba mwanangu kungogara ini ndinomusha ndinobva kurengo mine kunyajena akangopinda mba ndikagara 1 kg yeshuga iwani 10 kg youpfu hakuna saka ndingagarirei pamba.
Dambudziko rakatarisana naamai munharaunda idambudziko rakatarisana nevanhu vakaremara vakawanda munyika yose kusanganisira vari kumaruwa avo vari kuzara mumaguta nemadhorobha vachikumbira rubatsiro. Meya weguta remasvingo vaalek tabe vanoti vari mubishi kugadzisa dambudziko revakaremara vazara muguta mavo nekuendesa vamwe kumucheke Old People's Home.
Then secondly muchaona kuti tine mapazi akasiyana-siyana takagadzira se-City of Masvingo Old People's Home. Kwatoshuvira kuti zvotoshuvira kuti vanhu vakadaro vanenge vakura vaya vatikwanisa kuvatotinawo Old People's Home tiri offer cottages but chitondera kuti nyika yedu haina mira zvakanaka kodomeda haina mira zvakanaka but it's also it should be one of our prime mandates as a city council as my policy makers as a mayor for Guta Remasvingo kuti tione kuti tingavabatsira sei vanhu vavo.
Mambo Chimbani Magudu vakavha mugwadi avo vasingaoni vakurudzira mamwe madzimambo nemasabhugu munyika kuti vape vakaremara rubatsiro pasi pechirongwa chezundera mambo uye vave pewo minda yekurima kuita kuti vasazomirire kupema chete.
Saka tinokurudzira vari madzimambo masadunhu namasabhuku kumaruzevha kwose kuti vaonewo kuti vava panyaya dzemunda vakaremara vane minda here uye panogoverwa mbeu vavapewo mbeu nokuvabatsirawo nokuvarimira.
Mukuru webasa musangano redisability amalgamated community trust kana kuti DACT vahenry chivhanga vanoti vakaita ongororo vakaona kuti vakaremara vari kuda rubatsiro vawandisa muguta remasvingo pamwe nedzimwe nzvimbo dzekutengesera munyika.
Nekuda kweikonomi yedu takanga tichiona vanhu vachiwedzera vane urema kupinda mumastreets kuti vandopema kwakabva kwauya zhara. Zhara iya yauya El Nino drought yakauya zvakabva zvawesena.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti vakaremara vari kuwanda zvichikonzerwa nedambudziko renzara rabata nyika kubudikidza nekushanduka kwemamiriro ekunze. Sangano reWorld Food Program rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe muzimbabwe vanoda rubatsiro rwechikafu kusvika mwaka wekukohwa gore rinouya. Mukuru wesangano reAssociation of Disabled Elderly Persons of Zimbabwe vana Botambaoga vanoti nekuda kwekuwanda kwevari kupema mumasvingo vari kutsvaga rubatsiro rwemari kuitira kuti vavake imba yeku bikira nekudyira chikafu chavanopa pachena vakaremara. Mukuru webasa musangano runorwira kodzero dzevakaremara reInstitute of Community Development kana kuti ICOD muzvare vongaiti narwo vakurudzira hurumende kuti ibatsire vakaremara nekuvapa zvikwereti zvekutanga mabhizimusi uye kuvandudza hunyanzvi hwemabasa emaoko.
Vakawana maloni avo vokwanisawo kutengesa wochengeta mhuri dzavo nekuzvichengetawo nekuti hazvina zvazvinobatsira hongu zvinobatsira ipapo kuti vanopiwa mari kana kuti vopiwa chikafu asi zvinoreva kuti mangwana vanodzokera murodhi.
Munyori muhofisi yegurukota remasvingo Dr. Admopa zvakavambwa vanoti hurumende iri kubatsira vakaremara nechikafu nemari yekutenga chikafu uye kuvapa minda yekurima pamwe nekuita mamwe mabasa emaoko akaita sekuchengeta huku nezvimwe.
Chiripo ripotyo vakapuwa munda izvozvi vakaremara muno mumasvingo kuti vaitewo maprojects avo. Saka tiri kuona kuti hazvisi zvekungovapa chete zvekudya mafood hand out asi nokutovapa mamins of production hurumende iri kuita zvakawanda kubatsira vanhu vakadai.
Asi mumwe mugari wekwamucheke vasvoorai chaputsira avo vasingaoni vanoti havachawani rubatsiro kubva kuhurumende kunyange vane mwana wavari kuendesa kuchikoro. Zimbabwe ine vakaremara vanoda kusvika mamiriyoni maviri uye vazhinji vavo vanotambura nenyaya yekuti vanotarisirwa pasi pamwe nekusarurwa vasingapiwi mikana yakafanana nevamwe munyaya dzemabasa, dzidzo pamwe neutano. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
We'll be right back.
Vechikwata cheHezbollah vari kupomera Israel mhosva yekuisa zvinoputika mune zvavanoshandisa mukutumira mashoko kana kuti peja. Nezuro ndokuuraya vanhu gumi nemaviri uye kukuvadza vamwe zviuru zviviri nemazana mashanu. Israel haina zvayataura nezvekuputika kwemapeja aya. Hezbollah yati icharamba ichirwisa Israel iri kutsigira chikwata cheHamas chiri muGaza. Kambani yekuTaiwan inogadzira mapeja aya yeGold Apollo inoti handiyo yakagadzira mapeja ari kuputika aya, asi yakapa mvumo kukambani yeBAC kuagadzira.
Chirwere cherurindi kana kuti TB chinonzi chiri kuramba chichiuraya vanhu vakawanda muSouth Africa kudarika zvimwe zvirwere. Asi hurongwa hwanga huchiitwa makore matanhatu adarika kumadzimai akazvitakura nevana hunonzi Beat Tuberculosis hunoratidza kuti mapiritsi matsva ari kushandiswa ari kushanda zvakanaka. Varwere vari muchirongwa cheBeat vari pakati pezvikamu makumi masere nemashanu kubva muzana nezvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana vanonzi vakwanisa kudzivirira chirwere ichi.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvemafirimu Nick Zemura anoti ari kufara zvikuru nezviri kuitwa naLen Mo Jonasi uye anoita basa remitambo yekusekesa vanhu. Jonasi akakwanisa kupinda makwikwi echirongwa cheAmerica Has Got Talent chiri kuitwa pari zvino. Jonasi nezuro akachikora vanhu mbabvu nekuseka mumakwikwi ekupedzisira eAmerica Has Got Talent kana kuti AGT Season 19. Vanhu vakawanda muAmerica vari kuvhotera munhu achakunda mumakwikwi aya. Mavhoti aya anonzi achamiswa nechitatu kuseni. Jonasi akambopindawo muzvirongwa zvinoti Comedy Central neSteve Harvey Spotlight Award akawanawo mibairo. Regaiti kupei hurukuro yataita naNick Zemura pamusoro paJonasi.
Zvinhu zvinodadisa kunyanya kwatiri semaZimbabweans nevanhu vanoshanda mumaasi. Pai patinenge tichitaura kuti maasi emuZimbabwe nemaartist emuZimbabwe tine zvatinogona kumwe kwacho kushayiwa mukana. Izvi zvinhu zvinonakidza nekuti honai kwaaenda kwacho kunyika kwaari kuita nekukunda kwaari kuita. Zvinhu zvinorakidza kuti maZimbabweans anogona zvinhu zvakawanda, anongoda rutsigiro chete.
Zviri nyore here kuita basa irori rekusetsa vanhu nyanya vekune imwe nyika yakadai seAmerica iwe uri chizvarwa cheZimbabwe?
Ndingwa ndiri azvisinyore kutaura chokwadi kutamba usahwira nevanhu vasingakuzive nekuti kuti ukwanise kunotaura zvinhu vanhu vagoseka vagokutambira vanenge vatombokutarisa vonzwa kuti zvauri kutaura zvinosetsa. Saka zvinhu zvakaoma zvikuru kana inini kuvanhu vandinoshanda navo vanoita zvemakomedi zviya zvekuti tikuita komedi paTV ndinozviremekedza zvikuru nekuti its a very important skill but its a very tough one to do. Munhu acherechedza kuti munhu ari kuenda kunotaura nyaya nevanhu vari kutoshamisika kuti kouriziyani. Saka zvinhu zvinoratidza kuti anogona basa rake uye ari kuita zvinhu sezvamboitwa panevhu isati yambosvika nevamwe vanhu vemunyika medu.
Paasvika iye zvino izvi chii chinofanira kuitika kuti atore mukombe?
Kuvhota. Tiri kuvhota isomuti tiri munomu tinovhota nekuti vanotumira malink aya ekuti kana uchida kumusapota unovhota. Rutsigiro rwakanaka irwo rwokuti tidaro tenda ipapo ndopandotemba nemaZimbabwe tinovhota zvokuti tinosapotana zvikuru. Saka izvozvi ndokurudzira vese vari munomu vane hama dziri kuno kudiaspora kuti vauzei kuti endai munovhotera mukomana uyu ahwine. Zvakanakira tese akahwina, zvinodadisa tese akahwina. Kana izvozvi kumabasa vanhu vanenge vachitea tichikubvunza ndakawana muZimbabwe nezuro inotoba tatange zvinonzi tinobva mugugu rimwe chete chairo kunge zvinonzi tinogara muone village. Saka mwana wekumusha ngatimusapotei ngatimutsigirei.
Asi tinoona vamwe vari kumunyomba padande mutande vachiti ivo kumwe kusekesa kwake kuri kuzvidza nyika. Munoti
aiwa mugariro wedu maZimbabwe hapana chedu chatofarira. Panouya ana Chris Rock vachitaura majokes iyayo tinoseka kurara pasi. Trevor Noah akaenda kunosvika kunoita basa rinoshamisa achitaura zvinhu zvinosekesa about South Africa apartheid. Hatina kumboona munhu akati zvakaipa izvi. Inonzi satire. ari kutamba usahwira tinoziva kuti tine matraffic line handiti sevanova mukarangarira makore apfuura akataura joku rekuti kuzambia vanoenda kunoona maescalator kungosetsana inini mukada kuzvitora kuzvisa mahana kuti muite so maakuita pfundipfundi maakuratidza kuti hamusina vanhu ane sense of humor kana inini muri kuda kuti zimbabwe izivikanwe neumwe mutoo itaika endai munotora mavhidhiyo echokwadi murakidza madhocumendary hapana ari kukurambidzai inoati for meoi regerai leni muaite zvaari kuita kana zviri kushanda ngase kana akato tinopfeka nhembe ngatisapotei nekuti zviri kusekesa zviri kushanda zviri kufambisa tarake nembiri yebasa rake saka izvozvo tozvikurudzira aya haasi kuita dhocumendary ari kuita majoke
tombotarisa imi munoita mabasa iwaya emitambo titaurewo nezvekambani yenyu
tinoita madrama patv izvozvi takapedza kuita mafirimu atoti mamovie trailer yacho iri kubuda kupera kwemwedzi unoyu zvizhinji zvinowanika paNRTV tine programu iri pa3k tine programu pazn zvatiri kuita zvataita gore rinoiri zvichabuda kunze kwenyika fest yatoti mastreaming services tozodzoka nazvo futi kumusha tichirakidza
saka vanenge vachida kufollowa zvamunoita vanokuwana ipapi
kambani yedu inonzi Mirazo Productions so ukaenda painstagram ukangongoda kuti Mirazo Productions hashtag Mirazo Productions unowana mapicture nezvese zvatiri kuita mukaenda payoutube tinayo Mirazo Channel mukaendazve pafacebook tinayo Mirazo Productions Mirazo yezuva iya MIRAZVO Productions
uyo ange ari chizvarwa chezimbabwe chinoita zvemafirimu nekambani yemirazvo production Nick Zemura achitaura nesu ari muno muwashington dc muno muamerica kunze kwaLen Moore vamwe vakapinda nezuro vanoti muimbi Richard Goodhall mumwe anoita zvemapipi Solange Cardinali anoita zvemadrone Sky Elements nechikwata chinoita zvekutamba cheBrent Street pamwe nevanotamba nembwa Ronnie Sage and Rhythm
Magweta nevatori venhau vanoti nhasi mapurisa anga asinganyanye kuvashungurudza kudarira Major Street reRetton Row muHarare kuri kutongwa nyaya yenhengo dzechimwe chikwata chebato rinopikisa Residents Coalition for Change kana kuti TCCC makumi matanhatu neina kusanganisira mutungamiri wechikwata ichi vaJameson Timber. Vanhu ava vari kupomerwa mhosva yekuda kukonzera mhirizhonga vave nemwedzi mitatu vari mujeri vachinyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera.
Magweta anomirira vatimba nevamwe vavo vanosanganisira vamarufu mandevere vawebster gt navajeremiah bamu vanova nhengo dzesangano remagweta rezimbabwe lawyers for human rights vakaisa zvinyunyuto kudare zvinosanganisa kusabatwa zvakanaka nemapurisa kunyanya kurambidzwa kupa vatori venhau zvinenge zvabuda mudare. Muchuchisi Valencelot Mutsokoti vachimirira National Prosecuting Authority vakavimbisa kuendesa chikumbiro ichi kuvakuru muhurumende. Vamandevere vaudza Studio 7 kuti mapurisa anga achivakanganisa kuita basa ravo.
Chichemo chekutanga ndechekuti magweta haasi kubatwa zvakanaka nemapurisa anenge auya kukoti ayo anenge akapfeka zvinhu zveriot kana kuti zvinhu zvekumisa mhirizhonga. Vatori venhau havasi kutenderwa kupinda mumatare uye kana vatongi venhau vatori venhau panobuda magweta pavanoda kuti vanzwe zvanga zvichiitika kudare. Mapurisa aya anobva adzingirira vatori venhau nemagweta.
Vatori venhau vakaita saTrevor Mutsvairo vatenda kuti padare paberekera ingwe.
Takushanda tine kutya mukati nenyaya yekuti pose panenge tichida kuedza kutora nhau vanobuda vanondoti munhu wese ngaabude panze nzvimbo yedare haizi yekuitira izvozvo saka hapasina kushanda zvine rusununguko. Tinoita kuchikidzirwa nekuti havauye vakabata muoko chete but vanenge vane mboma dzavo uye vakawanda.
Mumwewo mutori wenhau Constant Zuni anoti mapurisa ari kuvatandanisa pavanenge vachida kutora mifananidzo.
Sevatori wenhau tiri kushanda zvine kutya mukati, hatina kusununguka pakuita basa redu, asi ikodzero yedu sevanhu vemidhia kuti tinge tichishanda tisingarambidzwi kutora zvese zvatinenge tichida. Nyangwe tikavabuditsira makadhi emabasa edu, havazvitereri izvozvo. Wanongotityishidzira nemboma wachiti mhanyisa kuti tibude. Hazvisi kutinakidza izvozvo, hatisi kufara.
Kwa kumangara, zvichakadaro kechitatu svondorino, dare remajistrate harina kutura mutongo waro pachikumbiro chokuti vatimba nevamwe vavo vatongwe vachibva kumba. VaMandevere vaudza Studio 7 kuti
nhasi taenda kudare tine chitarisiro kana kutarisira kuti vasungwa vedu vakaisa chichemo chekuti vatongo vachibva pamba tiwane mutongo uyoyo. Zvino mutongi anga asati agadzira mutongo uyoyo nekuti takanonoka zvikuru kubva kupedza dare nezuro. Saka mutongi vati nyaya dzacho dzese dzekutongwa vachibva kumba uye kuenderera mberi nekutongwa kwenyaya zvozoonekwa musi wemuvhuro.
Dare remajistrate rinotarisirwa kupa mutongo waro nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Vatimba nevamwe vavo vagara mujere kwemwedzi inopfuura mitatu. Ava vakasungwa musi wa16 Chikumi kumba kwavatimba kuAvondale muHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Kutsvaga rutsigiro kuri kuenderera mberi pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica. Muteedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vari kumirira bato reDemocratic Party musarudzo iyi vanenge vachitarisirwa kutaura kugungano reCongressional Hispanic Caucus Institute muWashington nhasi. Vavari kukwidzana navo vaDonald Trump vebato reRepublican Party vanenge vari kuNew York. Asi kukandirana makobvu nematete kuri kuenderera mberi pakati pevari kukwikwidzana ava musarudzo dziri kunzi nevakawanda achiri mangange. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari mumiriri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja kuti tinzwewo maonero avo.
Tichitanga neHispanic Caucus ichasangana namai Kamala Harris. This is a demographic yatikati inogona kuinfluenza kuti achahwina utungamiriri wenyika ndiani. Nekuti vane ma states avanenge vakati wandei. Tikatarisawo kuFlorida kuyakuya kwagara kuchinetsa and amai Kamala Harris vanogona kukunda. Kana vari kucampaigna vachitaura neHispanic Caucus, vari kutarisira uyu nyaya yekuti maHispanic voters vanogona influencer ma number of seats achawinwa nema Democrats ku Senate neku House. Zvinova zvakakosha nekuti amai Kamala Harris wakawina utungamiri wenyika. Vanenge vachida kuti House ne Senate izopase zvinhu zvavanenge vachida. And so they need kuti vawine both House ne Senate. Ndo pari kupinda nyaya ye Hispanic Caucus maonero angu inini.
Apo paka Jacob, tiri kunzwa kuti va Trump nasi vanenge vari mu New York. Dunhu iri rakamira sei?
Dunhu re New York riri kunakidza. Munhu anogona kungoti Trump waenderei ku New York aitovani. And zveshuwawo New York iri state pachayo yagara yakarerukira kuma Democrats. Senyaya yatambotaura yamai Kamala Harris kumita Hispanic Caucus inonga iri nyaya yemasenate nemahouse seats. Ndo zviri kungoenderana nawa Trump kuenda kunyonde kuNew York.
Titarisewo kukandirana mashoko kwatiri kunzwa kuri kuitwa musarudzo idzi. Zviro takanzwa kuti shoropodzwawo nyaya yokushaiwa mbereko. Zvinodii zvimusarudzo idzi?
Ndo kwatiri kuona inini ndakatoitererawo zuro. Ndikabva ndanzwa ivo vachitaura kuti inini ndinoninipiswa. I'm humbled nevana vangu vandakazvara. Manje amai Kamala Harris havana kana vana, saka chinova ninipisa hapana. Ndakavhunduka ndikati ndokwazvasvika election. Saka munoona kuti ava mangange chaiwo chaiwo manje aakuita personal. Ndopatasvika. Saka tiri kungonamata kuti dai zvikafamba zvakanaka kuti vanhu vayanani.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vari mumiriri wesangano reNational Democratic Working Group vatafadzwa mujanja vachitaura naIvan Zininga weStudio 7. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLifetalk Diaspora Forum, apo tiri kutarisa zviri kuitwa nevari kunze kubatsira vari munyika nechikafu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu.
Neni Marvelous Mhlangano yahuye, tosiyai muchinzwa naudze isiNdebele.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 18 kuMpandula 2024 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
unkosikazi Themo ubonge kakhulu isibhedlela sempilo ngokusebenzisa kuhle imitshina eyafakwa HIV laboratory.
Ummeli wesigodlo seMelika eZimbabwe unkosikazi Pamela Tremont uthakazelela indlela okusetshenziswa imitshina okuhlola igciwane le-HIV esibhedlela sempilo. Uhulumende usebumba umthetho ozawenza abalezimoto abengenelisi ukuthenga ama-license kanye ne-insurance bengakathengi icengce lokulalela umsakazo we-ZBC. Iziphathamandla zakwele South Africa zikhuza abantu bokuza kumele bephume bephele kulelo lizwe. Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Ummeli weMelika kweleZimbabwe unkosikazi Pamela Mary Tremont wethekelele isibhedlela sempilo kobulawayo lapho abone imitshina emitsha eyathengwa lilizwe lakhe isebenza ngemfanelo. Imitshina leyo hlonzi oluphezulu ngeyokuhlola igciwane le-HIV leminye imikhuhlane. Asizweni okuningi kuvela kwintatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Banda.
Unkosikazi Tremont ubonge kakhulu isibhedlela sempilo ngokusebenzisa kuhle imitshina eyafakwa e-HIV laboratory sithi ukuhlola kwayegazi sokuhlonitshwa umhlaba wonke.
Siyaziqhenya ukuthi eZimbabwe impumela yokuhlola igazi isibanga esiphezulu esivunyelwa njalo sihlonitshwa umhlaba wonke. ISO 15189 verification. Kubantu abahlala
ku-89 certification, which means that it is offering laboratory testing at a world-class standard.
Umphathi wesibhedlela sempilo uDokotela Nasisiya Zwangwa uthe sokulesikhathi elemelika lincedisa leZimbabwe kwezempilakahle.
Besikuhambo lwabo kwesikhathi eside kunhlelo ze-HIV lemalaria ngezinye zezinto eleZimbabwe eliziqhenya ngalo lisebenza le-ML.
Ingcitshi ebona nemitshina ehlola igciwane lemikhuhlane etshiyeneyo ebizwa ngokuthi i-Laboratory Systems Improvement Specialist unkosikazi Khanyisiwe Sibindi ubonga kwenzelwe isibhedlela lesi ngelemelika.
Support esiyiphiwe yi-America, number one, yikuthi we have got state of the art equipment and basincedisile kakhulu ezimpilo HIV laboratory. Our lab is now accredited to ISO 15189 of 2022. Lokho kutsho ukuthi singatesta lapha, our result is internationally accepted.
Umkhulu wesibhedlela sempilo kuhlangothi lokuhlola igazi umnumzana John Chitumbura laye ujabule kakhulu ngemitshina le esisenza kube lula ukuhlola igazi.
Imitshina leyi sayidonetelwa le-CDC in conjunction with the Ministry of Health. Sesithatha amalanga angu-7 kuphela ukuthi ama-results akhe aphume. Ndaba imitshina yethu kathesi yenza amatesti angange-1225 laphana sasenza 250. Kathesi sokuyehlile ngenxa yokuthi imitshina yethu seyingeyaphezulu.
Unkosikazi Tremont uphinde wachothoza labo abenza udlame ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho elizweni lakhe kulandele okwenziwe ngabantu ababili abazame ukubulala owayengumongameli umnumzana Donald Trump oza ncintisana unkosikazi Kamala Harris kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka.
Bengingakhuluma lo mongameli uMnangagwa ngesehlakalo sokuqala sokuzama ukubulala uTrump. Siyathothoza udlame kwezombusazwe loba kungathi komhlaba eMelika kumbe eZimbabwe loba ngubani oncintisayo. Ukhetho lomongameli uBiden uyathothoza abazama ukubulala ophikisana naye. Yikho nje sefake imali kwabalonda inkokheli abe-Secret Service.
UNkosikazi Tremont uqalise uhambo lwakhe lokwethelela isigaba seMatheleland namhla empilo hospital kwezinye indawo koBulawayo ebona inhlelo ezisekelwa lilizwe lakhe. Uphetha uhambo lwakhe ngolwesihlanu emadobho imele Studio 7 ngoBulawayo igama lami ngezwa Jesus Banda.
Silokhe sikudaba olufanayo. Umeli wesigodlo seMelika eZimbabwe uNkosikazi Pamela Tremont lo meya wedolobho lakoBulawayo uMnumzana David Coulthard bacubungula ukuthi amazwe omhlaba angaphathisa njani lelo dolobho ekulisaneni lobunzima obubangelwa ukuguquka kwamkhathi. Isigodlo seMelika silobe enkundleni yebulenjini AX ukuthi uNkosikazi Tremont uyasekela imizamo kaMnumzana Coulthard eyokuthi kube lamanzi eneleyo awokusebenzisa koBulawayo. Ngakwelinye icele abaphatheka kuhlelo lwenhlanganiso ye-Word Skills Foundation, imanyene lesigodlo seNetherlands, eZimbabwe, iZambia, Malawi, NAST, Greenhouse Trust, le-Council yakoBulawayo bathe gwaqa kulelo dolobho kusukela ngeviki edluleyo kusiya kwezayo bedinga amaqhinga okuqeda uhlupho lokusilela kwamanzi. Kusenjalo i-Council yakoBulawayo ithi yaqhubeka ngokuxoxisana lohulumende ukuthi amemezelele le dolobho njengendawo edinga amanzi okwesiphangiphangi, i-water disaster area. Umphathintambo kahulumente uMnumzana Ziyambi Ziyambi usanda ukutshela idale lephalamende ukuthi ukusilela kwamanzi koBulawayo kubangelwa izizathu ezehlukeneyo ezigoqela ukungaqhutshwa kuhle kwenhlelo zalelo dolobho. Asizweni ukuthi umsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo uMnumzana Edwin Dlovu uthini ngalolu daba.
Uhulumende uyathembisa ukuthi uzasincedisa ngemali esayicelayo, kodwa ke uthi besinika ke ngokutholakala kwayo. Uthembisa ukuthi nxa konke kubambeke kahle kuyona le viki kumbe iviki ezayo singathola i-$1.5 million ezaphathisa kulezenhlelo. Kanti uhlelo lwe-glass block sokulindelwe ukuthi uhulumende kube nguye otshela umphakathi ukuthi solusemthethweni sokungaqalisa ukuthi kusetshenzwe, ngoba phela luphakathi kwekhampani ye-JR Goddard kunye lekhampani yezinwa ekhangele ngezamanzi. Kanti idolobho lakoBulawayo okwalo yikuvuma ukuthi lizathenga lawo manzi nxa esetholakala. Ikanti-ke ukuthi idolobho limenyezele ukuthi indawo engela manzi-ke uhulumende wala wathi yena usememezele ilizwe lonke ukuthi-ke i-disaster ilizwe lonke hatshi iBulawayo kuphela. Kodwa-ke thina nje idolobho besifisa ukuthi kuthiwe idolobho lakoBulawayo indawo-ke engela manzi kwenzela ukuthi sithole uncedo-ke kuye uhulumende lazinye inhlanganiso ezizimeleyo elizweni lezaphandle kwelizwe. Ukungamenyezelwa-ke idolobho lakoBulawayo njengendawo engela manzi-ke kusizwisa ubuhlungu, ngoba soze sithole usekelo ngendlela besingathola ngayo ngabe kumenyezelwa ukuthi idolobho lakoBulawayo is a water shortage area. Yinto besiyifuna ukuthi uhulumende ayenze, kodwa lokho esikhulumisana laye ukuthi menyezelwe eBulawayo ime yodwa, ngoba uhlupho lwamanzi koBulawayo kutshiyene lakwezinye indawo kuhlanganiselwa Harare. Kwezinye indawo amanzi ayabe khona behlutshwa ukuthi bayahlanze bayafaka ezimpompini angene ezindlini zabahlali, ikanti koBulawayo kuvele amanzi kawakho esingathi irota vele kasilayo. Kodwa-ke imithi yokuhlanza amanzi konke kukhona, le infrastructure yonke kukhona kulungile, kodwa okungekhoyo ngamanzi.
Njengoba uhulumende wenqaba lokho kokuwe water disaster area seligoqule njani indlela elixoxisana laye ngalolu daba okungaletha umthelela ongcono?
Ukukhulumisana lohulumende kakusonto elanga elilodwa, uhlala kukhulunyiswana, ikakhulu thina njenge-local authorities lo minister of local government u-honorable uDaniel Garwe kwezamanzi kulomasuka yibo esikhulumisana labo esikhathi sonke. Kanti lo minister of provincial affairs and devolution koBulawayo umama uHonorable Judith Ncube yibo abantu esikhulumisana labo. Yibo kambe uZiyambi Ziyambi wazwakala ekhuluma okukhulumayo, kodwa-ke thina kule ndlela esikhulumisana layo ngohulumende ikakhulu ngominister wethu we-local government la ngominister wezamanzi.
Lo ngumnumzana Edwin Dlovu, umsekeli kaMeya wedolobho lakoBulawayo, obexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le kwaBulawayo.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Jenfan Muswere uthi sokulungiswa umthetho ozakwenza ukuba abalezimoto bengenelisi ukuthenga amalayisensi lezi mota kanye le insurance bengakathengi icence lokulalela umsakazo we-ZBC. Umnumzana Mswere owethule lokhu lamhla eHarare uthe idalele ikhabhinethi livumelene ukuba kubunjwe umthetho we-Broadcasting Services Amendment Bill ozaphanyekwa idalele ephalamende ngesiphangiphange. Uthe ibhili le ingavunyelwana idaleleli izahanjiswa kumongameli Emmerson Mnangagwa ozayisayina ukuba ibe ngumthetho welizwe. Banengi abalezimota abakhonona ngodaba lolu besithi iningi labo kalilaleli umsakazo we-ZBC. Izakhamizi endaweni ezitshiyeneyo zelizwe zithi zicela ukuthi uhulumende aqhelise uhlelo lwakhe lokuphathisa abafuyi ngokudla kwenkomo olwe-Presidential Stockfeed Program, ngoba izifuyo zabo sezisifa buthumuthumu ngenxa yendlala. Namhla iziphathamandla zikahulumente zabele abafuyi ukudla lokho esigabeni seGungwe eGwanda South. Abantu abaningi bathi uhlelo lolu alukabafinyeleli, njalo bathi uhulumente kumele aphangise ukuze benelise ukuhlenga izifuyo zabo eziseleyo ngoba eziningi sezifile. Esigabeni seMathebeleland South, uhulumende uthi kufe inkomo ezizinkulungwane ezintathu ezilengxenye i-3500 ngendlala kunyanga ezine ezedluleyo. Uthi njalo kusiyaphela umnyaka elizweni lonke kulakho ukufa inkomo ezedlula izigidi ezimbili, 2.3 million. Untungameli inkomo eStudio 7 uxoxele sakhamuzi se-Avoca umnumzana Sifanjani Bebe ngalolu daba.
Idama esesilithembile asikhuluma ngokoma komhlaba sesele dama eli-1 iswing irrigation edamu. Namanye amaningi setshile vele, and idamu leli selibambe izigaba eziningi kakhulu engakaze vele zinathe khona lapho lezinkomo zangikhona ngalesi sikhathi sezifika lapho. Azikaze zanatha kuleli damu ezinye inkomo ezifikayo lo nyaka. Izifuyo ezingani azikatholi udubo olunzima kakhulu zimbuzi. Amadonki ayasesifa, inkomo kangikhulumi ngazo. Njalo ole nkomo kathesi ongafidiyo, hayi kangikhulu ukuthi ungabe khona ongafidiyo ule nkomo kathesi. It's either awula nkomo kumbe ule nkomo uyafida. Yikho esibhekana lakho lapha esigabeni sakithi enisiza. Anxa ungafidi vele awusela nkomo kathesi. Nxa ungaza kuthengela inkomo ukudla esitolo, akulo sele nkomo kathesi, seziphelile. Yiliqiniso ngalicho malana nge-situation yezifuyo esigabeni sakuGodlwana. Akumanga kuhle, kubi kakhulu. Siyathemba mhlawumbe ukuthi izulu ngaphangisa ukuna, lo mumo uphose nje usiyenge xa sikukhangile. Ongangokuthi amathemba ayaphakama, kodwa-ke hhayi umumo esibhekane lawo njengezakhamizi, njengabafuyi bezinkomo, hhayi uyasesabisa, uyasesabisa, uyasilimaza, uyasibulala.
Ezakho inkomo zikhona yini esezifile kanye lezabo makhelwane?
Ziningi kakhulu inkomo esezifile dakababa, ziningi kakhulu. Ziningi kakhulu ukuthi inamba engeke ngicabangele ukuthi ngaba ingakho. Kodwa ke ngilethemba lokuthi ngomuzi ngomuzi ngabe sesihambile esifika 4 or 5. ngomuzi ngomuzi mhlawumbe ukudlula sokushiya ukuthi nje uyabule inkomo ezingaki inkomo ziyafa lokhu ungafiti vele inkomo ziyafa ngalesi sikhathi ngoba egangeni akula lutho totally nothing akula lutho egangeni ukuthi ungathi uyayivulela iye kudla ukuthi izadobhani akula lutho.
Lo umnumzana Sifanjani Bebe isakhamuzi se-Avoca ePhilaphusi ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele Cameroon lifuna ukuvulela amanzi emadamu agcweleyo okulakho ukubulalisa abantu abaningi kwele Nigeria. Imifula ixhumela amadamu amaningi kwele Cameroon ithela kweminye ekwele Nigeria okuhlala khona abantu abaningi. Umnumzana Anthony Blinken, umphathintambo ohlangothi lwemelika olubona ngobudlelwano lamanye amazwe ole State Department, ukwele Gibhithe lapho axoxisana labazama ukuba kube lokukhumisana umlotha phakathi kwele Israel leHamas. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump lomsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris sebekhankasa ngamandla phose elizweni lonke belungiselela ukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Sokusele insuku ezifika phose amachumi amahlanu i-49 ukuba kuqhutshwe ukhetho lolu. Okwamanje inkampani yezimbalwa ziqhuba uphenyo lokhetho lolu oluveza ukuba unkosikazi Harris ukhokhela umnumzana Trump elizweni lonke lo babephose bebe ngutshikile obhanqa ezabelweni ezivame ukuba lamavoti aqakathekileyo. Ukuze sizwe okunenga lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe njalo olandela ezombusazwe ekwele Melika.
Siyabona intsha layo isijoyinile labesifazana. Ama-polls akhombisa ukuthi hayi usephambili kuma-polls amaningi phambi kukaDonald Trump. So ukhetho lolo luzayo so far lutshengisa uKamala Harris engathi uyakhokhela.
Ye, kodwa abantu bayathi ukuthi nxa ligangela khonokho kuthiwa ngama-polls kwesi sikhathi awuhambi kuhle. Siyakhumbula ngesikhathi sikaHillary Clinton kwakukhanya ngazani uTrump uzanqotshwa okunye okumangalisayo, kodwa konaba abantu babenesabi yini ukuthi uyabuya ngesivuvu.
Ye, ama-polls siyazi ukuthi sometimes ale bias also ngoba kuyadepend ukuthi ama-polls akhona uwathethe kuphi, because obviously ungahambe uyothatha i-poll amongst ama-democrats, obviously ama-results akhona azolina towards that. But I think most polling companies bayazama ukuthi babe very scientific ngendlela abathatha ngama-polls. Ngakho ngiyavumelana la ukuthi ama-polls sometimes awathembekali ngoba sakubona ngo-2016. Kodwa engikubonayo idifference, umahluko ukhona kakhulu. 2016 uTrump abantu ade bengamazi. The only thing ade beyazi ngoTrump ukuthi nguye owayengwe apprentice and ubemazi ngusomabhizinisi. Abantu babefuna utshintsho, bacabanga ukuthi mhlawumbe singafaka umuntu usomabhizinisi ukuthi abuse izinto zingahamba kahle. So thina yikho esikukhangelelayo ukuthi ama-Americans azosebenzisa ingqondo ukudlula ukusebenzisa inhliziyo zabo ukuthi baseve i-democracy, ngoba really i-democracy right now isenkingeni ma ukuthi umuntu ofana loTrump engabuyela e-White House.
Lo ngumnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esilandela izombusazo weMelika obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezethule imbono ehlukeneyo ngemva kwenkulumo kamphathintambo ogatsha lwezemidlalo umnumzana Gayton Mackenzie lo wayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki lenkosi yakwaZulu umisiZulu Zwelithini bona abathi akulunganga ukuvimba abakwamanye amazwe ukuza elizweni leli ngoba banikela konke ababelakho kunkululeko yeSouth Africa. uThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg khonale kwele South Africa.
Ekhuluma ekusungulweni kwenhlelo zenyanga kaMpandula njengenyanga yamagugu lamasiko, uMackenzie owaziwa kakhulu ngenkulumo yokuthi abahambe ebhekiswe kwabokuza kwele South Africa, uthe awulunganga umkhuba ukuvimba abakwamanye amazwe ukuthi beze kwele South Africa ngoba bancedisa kakhulu kunkululeko yelizwe.
Zambia, Zimbabwe, Russia, Angola, Nigeria.
IZambia, iZimbabwe, iRussia, Angola leNigeria wonke lamazwe agcina abantu bethu ababebalekela impi. Amanye amabutho alamazwe abulawa inxa yokwemukela abalweli benkululeko beSouth Africa. Le yinto ongafuzanga sikhohlwe.
Men died in the process of opening the doors for our soldiers.
Inkulumo yakhe le iza sikhathi sinye lesanda kukhulunywa ngumbeki yena othi uphikisana kakhulu lezalwane zakwele South Africa lezinye inkokheli ezithi kunzima bezomnotho elizweni bubangelwa ikugcwala kwabantu bokuza abathatha imisebenzi.
And you'll never ever convince me that this economy is in crisis because of foreigners.
Angingeke ngikuvume ukuthi ukuntengantenga komnotho wethu lokusilela kwemisebenzi kubangelwa ngabantu bokuza ngoba lokhu akusilo qiniso, kubangelwa ngesingakwenzanga kuhle thina.
Crisis resulting among other things in unemployment.
Inkosi yakwaZulu layo umisizulu kaZwelithini usanda kwethula inkulumo efanayo egqugquzela ukuphela komkhuba okucwasana ngokuzwe.
Sibaningi sikufisa ukuba sihlangane sibe munye singabalahla belungu mabefuna ukuba amaZulu kulungile abeze nawo sandisizwe namandiya ngokunjalo ngoba nibona nje lamakhosi inkosi yase Uganda nezenye izizwe ngokunjalo bayamthanda uZulu bafisa ukuthi bebe munye kanye nathi.
Inkulumo zalezi nkokheli ezethulwa ngesikhathi sikukhuphuke kakhulu ukuzingelwa kwabangela amaphepha kwele South Africa bebanjwa bebuyiselwa kubo zemukelo ngendlela esijeneyo izizalwane zeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe njalo engumqondisi wenhlanganiso yePhoenix Foundation of Zimbabwe uMnumzana Dumisani Leya uthi inkulumo kaMackenzie impica abadala.
Into aseyiyenzile ivele isidale umonakalo omkhulu kakhulu kokuthi angeke kutsatshintsha engqondweni zabanye abantu lokho avela ukukhuluma ekuqaleni sokwayenza abantu babe lengqondo yokuthi abantu bangaphandle abahambe olephepha noma ngelaphepha.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeProgressive Zimbabwe Foundation uMnumzana Lance Mlilo laye uthi linkulumo ayitsho lutho endlebeni zalabo abafundiswa ukuthi abokuza abafuneki kwele South Africa.
Okusimangazayo lo muntu huye uminister oweza neslogan esithi abahambe esitsho phela bona bokufika. Pho ngibona ngathi sekufake ukudideka kakhulu ukuthi ngabe le nkulumo iqonde ukuthini.
Esinye sizalwane seZimbabwe uMnumzana Jonathan Mbetsi yena uthi liqiniso elingavikekiyo leli elikhulunywa uMbeki ngoba ukudlalisa imali kubothwa abantu bokuza akukaze kusebenze.
Bake bakuyenza Steve Tshwete some years ago. Bake babuyeza obuthelezi some years ago. But there's nothing. The only thing engayenzeka ukuthi kusebenzisane lapha eAfrica is to legalize labantu lapha eSouth Africa. Babe legal, bethole incwadi zonke ezikhona.
Isizalwane sakwele South Africa uMnumzana Someleze Sigudu uthi vele akulunganga ukucwasa ngobuzwe. Kodwa okufunekayo ngokushiwo yilezi inkokheli ukuthi abokuza abeza kwele South Africa bangene ngokusemthethweni hatshi nkudlu. Abasike bebunda bathi amazwi kaMackenzie la aqonde nta ngoba njengomphathi ntambo kahulumende akasenelisi ukwethula amazwi enzondo ngoba sekule migoqo emphoqela ukuthi akhethe amagama. Ngoba konke akukhulumayo usekhuluma emele uhulumende hachi ibandla lakhe. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Lamhlanje kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sixoxa loNkosikazi Sifiso Ndlovu, akubethoroka umongikazi owasebenza kwele Bhilithane okweminyaka engamachumi amabili lane 24 wasephindela ekhaya lapho asefuya khona imbuzi. uxoxa lo Gibbs Dube we Studio 7.
Asiyonto eyodwa eyangenza ngafisa ukubuyela ekhaya. Okunye okwangenza ngafisa ukubuyela ekhaya ukuthi ngangifuna ukuthi abantu abami bakhulele ekhaya, bakhule bekwazi amasiko ethu njengabantu, bathole imfundo yekhaya ngoba imfundo yangapha ngangayi angiyizwisisi kuhle. Abadala labo basebekhulile. Umama wayesedlule ngasembona ukuthi abantu bami bakhula bengazi ugogo lokhulu. Kodwa isinga ukukhule sesakhona kungcono. Ubaba wayesegula kodwa sasesihamba ukuthi abantwana laba bathole ithuba lokuthi bakwazi bakhule besazi ukhulu.
Ye, wasufika khona ngalo waqala ukulima, akusitshela ngamafishane.
Indlela engahamba ngayo yukuthi ngangixoxa labangani lezihlobo, ngibuza ukuthi akuhambe umuntu engaphila njani lapha. Ikakhulu endabeni zokulima. Hayi, abaningi bathi hayi yenza inkukhu, free inkukhu, ama-broiler. Ama-broiler mahle ngoba every 6 weeks uyahambise abathwa suthole imali yakho, every 6 weeks suthole imali yakho. Ah, ngabona sebuthi hayi licebe lihle sibili, nxa ngithola imali every 6 weeks, hayi mbona ngani iplan sibili engingayenza. Ngathola enye inkampani abenza ama-outgrowers, maningi vele amakhampani akhona. Ngaxoxisana labo bathi bona hayi nxa uzifuyile kuhle inkukhu ekupheleni kwamaviki wona lawo angu-6 iinkukhu zakho nxa zenze kuhle ungakhangelela ukuthola idola ngenkukhu oyabe uyibisile ngapha kithi. Hayi, ngase ngibhajetha kuhle, ngasembona ukuthi ngingenza inkukhu ezingu-10,000, ngingafuya 10,000, kushuthi ekupheleni we-6 weeks ngizathola i-10,000. Angazake ngihole imali engange-10,000 empilweni yami.
Wayithola yini i-10,000 yonke le?
Hayi, angiyithola, ngathola i-$58.
Yindawo?
Engakunazelayo ukuthi ngangena entweni engingayaziyo. Ngangingunesi mina ukugcina inkukhu ngangakwazi, ngangavele ngazake ngigcina inkukhu empilweni yami. Ngase ngisukela inkukhu ezingu-10,000 ngicabanga ukuthi ngingazifuya. Into eyaphambanisa konke. Baningi abantu abafuya inkukhu and benza kuhle, benza imali. Kodwa mina ngangena ngingelalo ulwazi, yikho okwaphambanisa iproject. Nxa sengikhangela khathesi sengingufama o-experience, sengikwazi ukuthi izinto zihamba njani. Sengafunda khathesi ukuthi nxa ufuna ukungena ehlelweni ikakhulu i-farming kumele uhambe esikolo, ayikhona isikolo i-classroom, ukukhuluma la ma-farmers, enza khona lokho ofuna ukukwenza, ubavakatshele, utshone labo, uqede insuku, ayikhona ukufika nje kuphela yangayanga usibona ingani uyakwazi. So kimi kwaba yisifundo esikhulu kakhulu. Yikho kathesi sengisenza imbuzi, ngiyanqineka kakhulu ukunceda abanye abafuna ukungena ehlelweni lembuzi ukuthi mbafundise, mbatshele iqiniso lokuthi vele kahle kahle kuphathwa njani, luphathwa njani uhlelo lokufuya imbuzi.
Ehhe, khonapho ke embuzini kuyahamba yini nxa umuntu efuya imbuzi?
Kuyahamba nxa umuntu efuya imbuzi. Kodwa engifisa ukuqonqosela abalaleli ukuthi uhlelo lolu lufuna isnake.
Lo ngonkosikazi Sifiso Ndlovu akubetoroka obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 esebhilithane okwamanje osefuya imbuzi esigabeni se-Insiza. Uyalandela uhlelo Live Talk lapho kwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sixoxa ngokwenzakala kulowa mazwe. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umeli wesigodlo seMelika eZimbabwe inkosikazi Pamela Tremont uthakazelela indlela okusetshenziswa umtshina wokuhlola igciwane le-HIV esibhedlela sempilo. Uhulumende usebumba umthetho ozakwenza abalezimoto bengenelisi ukuthenga ama-license kanye le-insurance bengakathengi amacence awokulalela umsakazo we-ZBC. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.